Paine kurwadziwa kukuru kwange kuchioneka zviri pachena pagungano rekuonekana nemufi Wayne uyo akashaya nemusi wemuvhuro mushure mekubayiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro muguta reBulawayo. Vanhu vanzwa tsitsi pamwe nekurwadziwa kwakanyanya apo amai vaWayne, amai Nometa Ndlovu, vazvisimbisa vakataura nhoroondo yemwana wavo vachiti aive mwana aive nenjere dzakapinza aigara achifara achifarira kubatsira vamwe. Mukuru wechikoro cheFounders, amai Dorothea Moyo, varatidzawo kurwadziwa kwakasangana nehasha vakatenda vemhuri yaWayne nekuzvipira kwayakaita kuti gungano rekuonekana naye riitirwe pachikoro pavo. Vati pane mashoko ekuti vamwe vana vepaFounders vakabatana nevepaGifford vange vakaronga kuti vanorwisana nevepaHamilton senzira yekutsiva kuurayiwa kwaWayne zvinove zvinhu zvavashora zvikuru vachiti kufa kwake kunofanirwa kuve dzidziso yakakura kuvana vechikoro.
If our focus could be on the right thing, our academic work, si excel ku sports, silwe emabhukwini, silwe ema sports, silwe ku debate, that would create a safe learning environment. Ngakona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana we Montrose ngithwele ingqamo sesingabantwana abanjani.
Dai pfungwa dzedu dzikave pachikoro tingabudirira tichirwisana mune zvakanaka munyaya dzemabhuku, mitambo nezvimwe, uye izvi zvingabatsira chose kuti zvikoro zvedu zvive nzvimbo dzakanaka dzekuti vana vechikoro vave vanochengetedzeka, kwete kuita pfungwa dzekuti ndoda kutakura banga kuti ndinorwa nemumwe mwana wechikoro. Tave vana vakaita sei?
Vakambe vegurukota redzidzo vaGabriel Machinga, avo vanove sekuru vemufi, vati kufa kwemuzukuru wavo kuri kuvatambudza zvikuru uye kunofanirwa kuitira kuti vanhu munyika vafungisise pamusoro pematambudziko ave muzvikoro ekurwa kana kushungurudzana. VaMachinga vati zvinoitika mukurarama kunze uko ndizvo zvinotakurwa nevana kuenda nazvo kuchikoro.
Society yedu iri kuregerera zvinhu, inopedzisira ya society inorwara. Society ine chifo chakakura chekuti mangwana hapana chetinoziva society.
VaJabulani Spanda, sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reBulawayo, vati vanhu havangapete maoko izvo zviri pachena kuti munyika maita dambudziko rekuti vechidiki vave kuwana zvinodhaka zviri nyore, vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kurwisa matambudziko aya sekuzvipira kwavakaita pakurwira rusununguko. Asi pavange vari pakati pekutaura izvi, pane vamwe vanhu vange vari pagungano iri vadeedzera kuti matambudziko akadai ari kukonzerwa nevamwe vakuru vakuru veZANU-PF. Vataura vakamirira bazi rezvedzidzo yepasi vari mutariri wezvikoro muBulawayo, amai Lois Nguluve, vati chinangwa chikuru chezvikoro kudzidzisa vana, vachiti vanenge vachitarisirawo kuti vabereki vanobatsira nekuona kuti vana vane tsika dzakanaka. Vati bazi redzidzo yepasi rave neurongwa hwekudzidzisa vana muzvikoro nezvekukosha kwakaita tsika dzakanaka. Mutauriri wemapurisa Inspector Bednico Ncube vati mapurisa agara achiita zvose zvakafanira kudzivirira mhirizhonga muzvikoro pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka nevana vechikoro, vakati yasvika nguva yekuti mapurisa vachishanda pamwe nevadzidzisi nevabereki vaise misoro pamwe kurwisa matambudziko aya.
Ngatirege kubvisa maziso edu kune vana until we see kuti vasvika gwara rokuti vakutozvimira vega.
Wayne ange ari muform 4 ave nemakore 16 ekuberekwa. Anofungidzirwa kuti ndiye akamubaya uyo watisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera. Akasungwa akamiswa pamberi pedare kekutanga nemusi wechitatu uye anotarisirwa kudzoka kudare zvekare musi wa27 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana emusengi.